Magweta aya nemasangano akazvimirira ari kuita chipatapata kunyora magwaro ekupikisa zvakaitwa navamunangagwa mushure mekunge dare resenate rapasisa bhiri iri nemusi wechipiri. Magweta ataura nestudio 7 anoti magwaro ekupikisa aya achasvitswa mumatare edzimhosva chero nguva kutanga nemusi wemuvhuro mushure mekunge hurumende yadhinda mutemo uyu uye waburitswa zviri pamutemo mugovernment gazette. Mukuru wesangano rinomirira masangano akazvimirira reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati vari kushanda nemamwe masangano anove nhongo dzavo akaita seVeritas pamwe nemagweta anosanganisira mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti pamwe negweta remutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vatavani mupofu nemamwe magweta ane mukurumbira munyika kuitira kuti varuke nyaya yakasimba yekupikisa zvakaitika pabhiri iri.
Isu seZimbabwe Human Rights NGO Forum tinoshushikana kwazvo nedanho rakatorwa neparamende yeZimbabwe nehurumende yeZimbabwe pamwe chete nemutungamiri wenyika kupasisa Amendment Bill No. 2. Naizvozvo tine masangano akati kuti akazvimirira oga ari kushanda pamwe chete nemagweta anoita nezvekodzero dzevanhu kuti tiise nyaya pamberi pematare kuti zvipenengurwe kunzi ndizvo here zvakaitwa.
Vakika vati vari kukwidza nyaya iyi kumatare sezvo vanhu vange vakatarisira kuti bumbiro remutemo rizadziswe kutanga muna 2023 sezviri mubumbiro iri kwete kuti rishandurwe nevanhu vasina masimba ekuita izvi.
Vanhu vakanga vakataura zviri pachena kuti havadi kuti bumbiro ravo ribatwe, havadi kuti bumbiro ravo richinjwe. Chishuviro chevanhu chaive chekuti bumbiro iri remekedzwe rizadzikiswe, asi tiri kuona the very opposite of that zvichiitika, bumbiro richichinjwa.
Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumirai mafunda vati magweta avo ari kugadzirira kupikisa zvakaitwa nedare resenate pamwe navamunangagwa vachiti vanotyora bumbiro remutemo yenyika.
Vamunangagwa zvavaisa signature yavo kana zvavaapprova kugadzirwa kwemaconstitutional amendments aya nhasi chaika kuti mangwana kana kuti mande magweta edu anenge achitodhindisa court application kudare. Ndoziva kuti mukomatendai biti pane zvavanga vachitibikira mukomatondera epatesana pane zvavanga vachitibikira vakamirira Zimbabwe Lawyers for Human Rights.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights kana kuti Zim Rights vadzikamai bere vatiwo vachaenda kumatare vachipikisa kugadzwa kwemutemo uyu wavanoti unokurudzira utongi hweumbimbindoga.
Hongu nezuro mutungamiriri wenyika vakaisa rufauro rwavo paamendment bill number 2 zvichiratidza kuti vava kuda kutonga ivo nenzira yeumbimbindoka. Isu semasangano akazvimirira ega tinoramba tichiramba kuti mutemo uyu wakaipa una kunakira Zimbabwe, saka tichaenda kumatare edzimhosva.
Asi vabere vati zvakakosha kuti zvizvarwa zvose zvemuZimbabwe zviite zvazvinokwanisa senzira yekuratidza kutsutsumwa kwazvo nemutemo uyu.
Tinoramba tichikurudzira vana veZimbabwe kuti vasimuke varambe varatidze kutsutsumwa kwavo nenzira dzakasiyana nekuda kwekuti bumbiro remutemo rinotibvumidza kuita izvozvo.
Mutauriri wesangano ravana chipanga mazano munyaya dzemutemo reVeritas vaValentine Maponga vabvuma kuti ichokwadi kuti sangano ravo riri kuendesa kumatare nyaya yekupasiswa kweconstitutional amendment number
2.
Munyori wezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vati ikodzero yemunhu wose kuenda kumatare kana paine zvaanofunga kuti hazvina kufambiswa zvakanaka sezviri kuda kuitwa nemasangano aya. Asi vamangwana vati masangano aya ari kuteya nzou neriva sezvo asingabudirire nekuti paramende yakatevedzera mutemo sezvinodikanwa.
Nekuti inini ikodzero yaani nani zvara cheZimbabwe kuenda kudare rinotonga nyaya kana achikofunga kuti pane nyaya yaanotarisira kuti inofanira kugurwa nedare. Saka asingagutikani nezvakaitwa nehurumende neparlament anokwanisa kuenda kukoti. Inini handioni vachibudirira vari kukamisa nguva yavo nokuda kwokuti parlament yakateedza mutemo, ine simba rokuisa muchero mutemo wainoda, yakapuwa simba iri muconstitution. Saka izvi ndozvakaitwa neparlament. Saka vakwanisi kukondesa zvinhu zvakaitwa neparlament.
Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vari mutungamiri wenational constitutional assembly Professor Lovemore Maduku vanoti kubudirira kwenyaya yekuendesa hurumende kumatare kunoenderana nekuti zvikonzero zvavo zvine udzamo here kana kuti kwete pamberi pedare. VaMadhuku vanoti vari kuenda kumatare vanofanirwa kuziva kuti kumatare uku ndiko kune vatongi vanowana chouviri kuburikidza nemutemo mutsva uyu. Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahiya vati sangano ravo rine urongwa hwekuratidzira kusafara kwavo nezvakaitika pamutemo mutsva uyu.
Zvirongwa zvedu zvinosanganisira kuenda kumaruwa nekutaura nevanhu, zvinosanganisira nyaya yekuratidzira kuti hatisi kuda kuti bumbiro remutemo rirambe richingovhunwa uye richishorwa nenyaya yekuda kuchengetedza masimba mumunhu mumwe chete uye nekusada kuremekedza zvido zve.
Bepanhau repaindaneti Red News Works rinotiwo magweta ari kuenda kumatare aya ari kuda kushandisa chikamu chebumbiro remutemo chesection 328 icho chinosungira kutanga chashandurwa mushure mereferendum kuti chivandudzwe izvo zvisina kuitwa. Mutemo uyu unopa vamunangagwa masimba ekuwedzera makore ekushanda evatongi vematare dzimhosva kubva pamakore makumi manomwe avaifanirwa kuenda pamudyandigere. The News Works rinoti mitemo iyi yakavandudzwa kuitira kusimbaradza masimba avamunangagwa kuitira kuti varambe vari panyanga panoitwa sarudzo muna 2023. Musarudzo idzi vamunangagwa vave nemasimba ekusarudza mutevedzeri wavo zvichitevera kuvandudzwa kwebumbiro iri iro raisungira kuti mutevedzeri wavo ange achisarudzwa neveruzhinji kuitira kuti mutungamiri wenyika asawana masimba ekudzinga mutevedzeri wake pamadiro sekudzingwa kwakaitwa vamunangagwa nemushakabvu vaRobert Mugabe muna 2017 izvo zvakaita kuti vabude munyika zvisiri pamutemo vachitiza. Vamunangagwa vakazodzokera munyika mushure mekunge mauto amanikidza vaMugabe kusiya basa. Mukuru wevatongi vematare dzimhosva vaLuke Malava vanga vachifanirwa kuenda pamudyandigere musi wa15 Chivabvu apo vanosvitsa makore makumi manomwe. Sezvo mutemo uyu wava kushanda, vamunangagwa vari kutarisirwa kudoma zvakare vaMalava semukuru wevatongi vematare kwemakore mashanu anotevera. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.